Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechipiri 5 December 2023 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yaZANU-PF yakaponda muzare Moblessing Ali. ZANU-PF inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya. Chirwere chemalaria choraya vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vanoti kuwanikwa kwaPius Jamba anova nhengo yaZANU-PF aine mhosva yokuponda nhengo yebato ravo Moblessing Ali chidzidzo kune vanoda kuponda vamwe nezvematongerwo enyika kuti hazvina pundutso. Muzvare Ali vakapondwa kunyatsime gore rapera. Mutongi wedare reHigh Court Amai Esther Muremba vakati painge paine humbowo hwakasimba hwekurovera Jamba uye vakati vachamupa chirango chake musi waThird Zvita.
Isusu tinofunga kuti izvi zvinhu zvakanaka chose kuti uyo akaponda Blessing Ali abatwa nemhosva nematare edzimhosva dzenyika. Tinoti isusu ngazvirambe zvakadaro. Vazhinji vane mhosva idzodzo variko kumatare umo asiri kumatare umo vasati vasungwa vanofanirwa kuti vabatwe vafese justice yenyika yeZimbabwe nekuyambirawo ruzhinji nerudzvendi renyika kuti nhau yekuponda vanhu nekurova vanhu ine murayiro. Ine mubayiro, mubayiro wacho ijere, mubayiro wacho kusutungwa. Saka tinoramba tichiudza vanhu tichikurudzira vanhu ngavasiye nyaya dzemhirizhonga ngava chikumo chacho vachadzamara vava kumajere.
Tinoona kuti zvakatora nguva kuti Pius Jamba asungwe zvikatora zvenguva zvokuti kuti aendeswe kumatare awanikwa aine mhosva. Munoona kumbofunga here kuti kuda pamwe tavari kuchengetedzwa kuprotektwa nebato reZANU-PF?
Vanogona kuzama kumudzivirira kana kumuprotekta pazvinazvo zvinobatsira dava mhosva ingozi. Unogona kuprotektwa mhosva hairovi. Ogona kuprotektwa woprotektwa asi umwe musi unobatwa chete. Zvaitika kuna vaJamba vabatwa nhasi vabatwa nemurayiro wemutemo wenyika. Ndozvatikuramba tichitsunya vamwe vachedzeve kuti musauraya vanhu, musabvuma kuitiswa zvemhirizhonga nemapolitician. Ndava musi waunosungwa kana tingozi painokuwira uchange uri wega kumba kwako nemhuri yako.
Saka iko zvino takatarisa mberi munotarisira kuti zvifambe sei?
Tinotarisira kuti nyaya dzekusungwa kwevanhu vanouraya vanhu nevanorova vanhu nyaya dzematongerwo enyika vamwe vacho vakabuda pamavhidhiyo tichivaona vachida kuzama kuabdakta honorable ngadziore wekuyouth akabatwa pavhidhiyo asati abatwa nevamwe vakauraya bhishopu Tapfuma Nay Masai vari kungofamba mastreets vanozikanwa. Ndo vataa kutarisira kuti tiise pressure sebato nedzimwe nhengo dzinodzimirira dzemaNGOs tichimeka shuwa kuti vanhu ivavo vabatwa vaenda pasi pemutemo vatongwa mutongo unoenderana nemhosva dzavakabara.
Saka vamukwananzi, munoti kuvatsigiri vebato renyu pamusoro pekuwanikwa kwaPius Jamba ane mhosva?
Isusu tinoramba tichiti kuvatsigiri vedu vanofanira kuramba vakatsigira bato redu reCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndava ibato riri pamutemo, harisi bato rakabhaniwa kana risingatendedzwi munyika. Ibato riri pamutemo rinozikanwa riri recognized rakakwikwidza sarudzo rikatowina saka haisi mhosva kusapota bato raunoda kunyanyanyanya kusapota bato reCCC haisi mhosva vacho vari kuuraya vanhu vachabatwa chete vari kubatwa tiri kuzvona vari kubatwa mutemo unofanira kuti uteedzerwe vanhu vadzivirirwe kubva mumhondi nezvigebengo zvinenge zvichishandisa politics kuda kupara mhosva
avo vanga vari mutauriro webato rinopikisa reCCC vapromisi mukwananzi vari parunhare nestudio 7 asi vachipindura mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira vanoti mutongo uyu unoratidzawo kuti havapindire pane zviri kuitika mumatare kana mukushanda kwemapurisa
isu sebato rezanu pf tinofara tichinzwa kuti mhuri yekwaali ya wana kuzvinyaradza mwoyo ichiona kutongwa kwemunhu anenge akabatwa nemhosva yekuponda hama yavo isu sezanu pf mutungamiri wedu vamunangagwa vanogara vachitaura ivo kuti havatidi mhirizhonga tinoda runyararo tinoda kubatana semhuri yezimbabwe ngatingotora izvi chitiko sedzidziso kuti vakuru veopposition havanei neupenyu kwevanhu vanenge vapondwa asi vanongotsvaka kushimisa zita renyika nekushimisa mazita evavo havanei nekuti pane mhuri dzinenge dzichirwadziwa vanongoti ivo slong zvavo zvavanoda zvaita zvokuti vafambe kumapepa navo vachitaura mashoko akawanda wanda asi izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ravo matare ari kuita basa ravo vanopara mhosva hakuna munhu anonzi anopara mhosva achiitwa kunyika yezimbabwe izvi zvinobva zvaburisa pachena kuti hatina mashoko ekunyaya patinenge tichitaura patinenge tichitaura kuti zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere ine kuremekedzwa kwemutemo
tichiri panyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vanoshanda nesangano reall hands on justice
uyu anonzi pius chamba uyu angane mhosva yakaita yokuuraya mublessing alen nokupamba ende zvinhu zvokuti dai mutongo wanga uya nepamwe taizokatyamadza but zvaitika kudare rezimhosva izvi zvinhu zvatachingoexpecta sezvo kuriko kunofanwa kuchitongonyaya idzi kuchizopowo mukana wokuti paonekwe pavhenekwe dzimwe yatikati evidence yazoedza kuti azobatwa nemhosva ya
vazhinji vanga vachifunga kuti kuda pamwe vapius chamba vari kuprotektwa nezanu pf munoona sekuti mune chokwadi munyaya iyi takatarisa zvakabuda mudare nezuro
ndinoona sekuti vanhu vanenge vachitaura zvakadaro vanenge vanewo maonero avo nekuda kwokubatwa kwakaitwa nyaya iyi especially kuinzwa kwakaitwa vajamba vacho kumatare edzimhosva pakatakitwa moblessing alley pakaita kunyunyuta pakaita kuchema kupa kuhama nevamwe vakasiyana siyana kuti onai munhu anonzi pius uyo apamba moblessing alley and pakaita mazuva akati kuti haasina kusungwa ende paakasungwa kwacho zvinhu zvacho zvasinganyatsokubuda zvakanaka kuti achatongwa here haasi kutongwa here saka papasina transparency saka vanhu vanonge achitaurawo maonero avo yayo kuti kuda aiprotektwa nezanu pf vanenge vasina kuti rasikei zvamuchose but chatakuona manje chaitizoitika kumatare dzimhosva kuita yatingati umbowo wanga uri pachena uri pajekerere and nezvimwewo zvakazoonekwawo zvikabudiswa nevachuchis zvazoisa kuti vapius chamba vazobakwa pasina mhosva zvichiiswa ene evidence yake aiva pamberi pematare
vanasiye kana makatarisa zvakaitika sezvamataura inini kuti zvakatora nguva kuti asungwe zvikatora zvenguva kuti apinzwewo mumatare kunonoka uku ndo zvinoitika nguva dzose here kana kuti nyaya yavajamba yakasiyana nedzimwe nyaya dzatakaona
nyaya yajamba yanga yakasiyana nekuti ivo vanga vari munhu ainzi anga ari munhu wezanu pf and more blessing ali sezvatoziva anga ari memba yeCCC saka zvakaitika apa zvanga zviri zvatagara zvikuona zvokuti kana pachingoevhovha nyaya inongoita senge iri kurerekera kumatongere zvematongero enyika tinoona mapurisa achiita track atingati kuda kunonotsa zvunhu but izvi zvataona manje uzakakarawo futi chiona ndizo kuti kana nyayo yakafika yakabatwa uzakanaka ku kumatari ne atikati ma prosecutor tinoona kuti inozobuda sema kudira data saka kubatwa kwakaitwa nyayi kupako kutanga nikuzo fika pata fika hapa ndiona singe zvinhu zvasingafa kuchiona atikati justice system yedu nekuti inenge ichiaffecta atingati ma victims ema crimes ya akata semeta akata sema abductions ema victims ema political you know violence akata siya tunova zvisinga pi confidence mu atingati judicial system yedu kana mu mapolisi edu kuti vanokwanisa kuprotecta munhu wese here muZimbabwe kana zvinhu zvakadai sezvaitika
sekreta rinorwira kodzero dzevanhu munotarisira chii panyaya iyi takatarisa mberi kwatiri kuenda uku
panyaya iyi tichaona kuti bozi nyaya iyi iko zvino kwayakuchienda kwakuchienda kuneo yatingati mamitigating nemaaggravating think maarguments zvinoreva kuti pachaita futi nguva ichapinda mudare panenge achiita sowo kuti iyo nyaya iyi yakamboitika sei pane here zvimwe zvinhu zvinokwanisa kurerutsa here mutongo wavachambwa kana kuti usimbe but nemaitikiro akaita nyaya ya more blessing early yokuti akabatwa akazoonekwa asina mutumbi yakakwana akachekwa zvinhu zvatinotarisira kuti kudadare rinogona kuita kutsamwa nazvo zvinhu zvakadaro ichizopawo futi mutongo wekuti kana pakazoitawo zvake anongada kuda kutora upenyu nematoro akaita vachambayo zvinova zviri zvinhu zvisingafa kuchiitika saka muZimbabwe muchiri ne yatinoti death penalty so pari zvino hatisiziva kuti vachijisi vachada kuisa here iyoyo kuti mutongo uyu unzi uye uri death penalty kana vachaiswa mutongo wekuti vachambo vagare muchizarira kwenguva yakareba here but zvichangozouya kumberi uku tingotarisira kuti dare rinofa kukatyamadzika kushamisiwa kana kutsamwa nezvakaitika izvi ichizopawo mutongo wakasimba
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rinotsigira mashoko akataurwa nomutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro ekuti varayiridzi vanoita zveuori vanofanirwa kutorerwa magwaro avo ebasa vandoro vakati bazi rezvedzidzo riri kuronga zvirango zvakawanda zvekushandisa pavadzidzisi vanoita zveuori mutungamiri weatus vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti vave nemakore mazhinji vachikurudzira bazi rezvedzidzo kuti rirwise uori hwavari kuona mumahofisi ebazi iri
nyaya yecorruption inyaya yatagara tichiramba mumakore nemakore tichiti uori hwakashata hatihudi hatihudi huitwe chero nani zvake asi wo varayiridzi corruption dzavanoita dzinowanikwa paizvo vanonga vangori vanhu vane choko dzavo nezvishomashoma zvekushandisa zvisingatokwani zvavainazvo kumabasa corruption zhinji iri kuitika kumusoro ndokuri kugara kwabiwa mari asi pane nyaya yavataura inobata mwoyo yedu yeteacher professional council
ndeipi nyaya iyi vamasaraure
tinoona hurumende yatopinda mumodhi yekuti teacher professional council inoisirwa kupanicha maticha uye inenge ichitongoregulirwa negovernment teacher professional council yatiri kuda isu yatiaramba tichipusha ichange ichiranwa nevarayiridzi vaipa muenzaniso wemalelaw society law society hairanwe nehurumende hairanwe nemaemployers inoranwa nemalawyer saka ndomaitiro atichange tichiita kuvarayiridzi mastandards iwayo yekuisa corruption tinoaisa zvechokwadi nekuti tinoiramba tine mamwe mastandards atinenge tichiisa akasanganisira kuti mari inopiwa tisha anonzi professional imari rate yepaawa mamastandards tinenge tichiseta kuthe council kuti hakuna murayiridzi achazoshanda achitambira mari iri less than mari yakati rate yepaawa sezvinongoitawo magweta avakapa semuenzaniso asi mukachizotarisa tichitaoma conditions ekuti kuti munhu professional teacher anotarisirwa kugara mumba yakaita sei, anotarisirwa kunge achiwana zvikwanisiro zvakaita sei. Saka tichange teacher professional council hatisi kuzoirega ichiita chinhu chekushungurudza varayiridzi. Ichafanira kunge iri structure inotosimudzira raramo yevarayiridzi ichiita kuti vashande basa ravo zvakanaka, asi maconditions avo akavanakirwa zvakare.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 vakafa nechirwere chemalaria munyika yose. Bazi iri rinoti pari zvino vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vakabatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti matunhu eManicaland neMashonaland Central ndiwo ane chirwere ichi kupfuura mamwe ose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga kuti tunze zvizhinji.
Vahwande, chandingataura ndechekuti malaria chirwere chakachekeshera muZimbabwe chinobata munzvimbo dzakati wandei dzakaita sekunana Mutoko, vana Murehwa, Masvingo, zvekuti tingatoti mamwe mabhuku anotiwo half yepopulation yemuZimbabwe inogara munzvimbo dzine malaria. Chandingataura ndechekuti inowanza kunyanya kuwanda nguva yekunaya kwemvura, sekwataa kuenda uku, nokuti mamosquitos anotransmita malaria ndo paanenge ari kuwanda. And inokonzeresa ndufu nekurwara kuvanhu vakati wandei, especially madzimai akazvitakura nevana.
Matara pamusoro penzvimbo dzinowanzoita malaria, nzvimbo idzi dzinenge dzakaita sedzipi? Chii chinenge chakaita chakasiyana munzvimbo dzakaita saidzi kunofarirwa nechirwere ichi?
Chinonyanya kukonzera kuti malaria iwande munzvimbo idzodzo inyaya yeclimate kana yematemperatures, uye zvenyaya yekutakashira kwemvura yokuti iyo mamosquitos akwanise kubereka achiwanda munzvimbo idzodzo. Saka ndo saka nzvimbo dzakaita sekunana Murehwa nana Mutoko dzichizowanda idzo malaria outbreaks.
Kana munhu abatwa nechirwere ichi, chii chatinoona paari?
Munhu anenge abata chirwere chemalaria avawande anoita masymptoms anosanganisira kupisa kwemuviri, kupisa nekutonhorwa kana tinoti machills, kwoita kubanda kwemusoro maheadaches, kwoita zveyatinoti myalgias kana kuti kurwadziwa muviri wese mamuscles, nekungoshaya simba. Ndo mamwe masymptoms anokwanisa kusanganikwa nawo nemunhu ane malaria.
Kana munhu ane chirwere ichi ari kumba, ari kumusha, chavanga chechii kuti murwere asanyanyisa?
Chinonge chava kudiwa wande kukurumidza kuonekwa kuzvipatara, kumakliniki, kuti paitwe investigation inosanganisira obviously kutora history yekunzwisisa kuti chatanga masymptoms akatanga rini, kwoitazve malaboratory tests atinoti masmears kuti zvionekwe kuti imalaria here zvechokwadi, nokuti zvimwewo zvirwere zvinokwanisa kuita masymptoms akafanana naiwayo. Saka chinenge chichidiwa kukurumidza kuona vana chiremba nana mukoti, uyezve kukurumidza kuiswa pamushonga kana malaria yawanikwa.
Kana vanhu vari pamusha kana kuti kumusha kwavo, chavangaita chii kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi?
Chavangaita vahwande ndechekuti kana vaya vanonge vachifamba kunzvimbo dzakawanda malaria vanenge vachifanira kutora yatinoti prophylaxis yekuzvidzivirira kubatwa kwemalaria, and izvi zvinosanganisira mishonga yavanokwanisa kutora ahead of time. Zvozoita zvekuti kana vava kunzvimbo idzodzo vanofanira kuramba vachitora prophylaxis iya, uyezve voita kuzvidzivirira kunosanganisira mamosquito net anenge akatritwa kuti vasaita ma mosquito bites akawanda uyezve kupeka nhumbi dzinenge dzinokavha muviri wese kuminimiza kupararira kwechirwere chavangaita zvekuti kana muri pari padzimba paya vameke sure kuti hapaite mvura yakangozara around pamba ipapo nokuti ndo zvinozoita kuti mamosquitoes abereke ipapo saka vamwe vanoshandisa mainsecticide kuvaparadzira munzvimbo idzodzo dzinenge dzine mvura around the house.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka ano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi paVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani pasi bizere nadana kumatana nokawandi mamukasei ya imi yangu iripa sana haru kumacha zwane suwa mtiti kudiru zume zumai nga pajeke sipa po kudiru zume zumai ya diri kuwandisa mazumani basa uwa ufugi za mwero ziri hengai muzimba isha peri nirishangaya muzimba aisha peri anjati warangu sitarangu asi urumende nga ipawane ipapo nga ipawane uzisinzu shaka pila kutawagwa yu ujenda best violence ujenda best violence ilu uzowe zera mbuka sima zimai na simbari upuwa aliku furikiza mwari wata asha tole mekezi kusote pani mwungusa murume sutenge murume uchori chisina basa saka wada kubasiri kwa ipapo mazimai
Gadi mwadi kwenye studio sefi, nyaya isusu tiku nani. Haa, naweva anayi, yaka oma, naweva nasikana. Mzimbabu kapana basi, shekumpo, kudi, kunyango yu, umengisha mwishamu ariemu anasikana. Kushanda kwa ruba, sarakina, chinachia tuku kumbuona. Nekuti, pande mzimbabu, kivano ngonyara rara, kazi, varu kutu shunguru tuka shakanyanya. Panasikana, jishunguru tuka shakanyanya, asu niende kushukotu. Asi, pasina chabomuka, pasina chabatira. Wanasitu wangu kumusha kwa ruku shunguru tuka mnesume vano kazi. Asa hapana chiri kumboitika ba, hapana kana kumboabatira, varu tungo shunguru tukwa shakada hafu. Shaka oma kani vanwane uchikira upinyu wa usha kanyinya kutuchika kutika, netakada kudaiso babo wepani kuduwa nuzoti daiso. Shaka oma.
Mangwana ni akanaka, hapa studio sefini, wanangoma jonga, wanangoma wandi, wanangoma blessingi, wanangoma zininga, sisi mavi. Ndokumbira omundi bvunzirewo kuti ko ICC ichiriko here? Ko kana iriko vari kunyarererei? Atenda angu.
Pa studio 7. Maswera sei. Ndafara kana mukandiburikirawo audio yangu. Murutara na mlambo. Pajobeka, pa Free State. Ndo pandi ndinotora pamusana pemurume anonzi Simba Mavaso. Uyo murume wezvandora hazvina kana musoro zvekuti kwanzi kana ukange watuka purezidendi kana ukange watora zvinhu zviri adiresi purezidendi mutemo unoita kuti usungwe. Ko ivo vanhu vezanup f zvivarivo vasingasungwi kuchingosungwa vecc chete chete nevamwe vemapato anopikisa zvinoreva izvo here kuti ndiyo demokrasi nekuti demokrasi inoti chero munhu ari free kutaura zvaanoda freedom of expression iriko munhu ari free kutaura zvaanoda kana chinga chiona kuti vamiriro yenyika asingatominyika zvakanaka vanhu vanotaura zvavanoda vachishoropodza saka ivo vakuti kwanzi vanhu ngavasungwe kana vachishoropodza mutungamiri wenyika haisiri iyo demokrasi iyoyo vasimba mavazi avo vanoda kurapwa tiona sekuti njere dzavo hadzitori zvakanaka pane zvavakadyiswa nezanup ndatenda nemulambo paFree State paJobeka
Makadi zvenyu vajonga kandemiri inini ndinoona sekuti kugara kwajobo scholar mujere zanup ndo mabasa ayo ekuda kudzvanyirira vanhu nekubata vanhu kunge nhapwa because munhu wese ka ane kodzero yekubvisa chibatiso vamwe vachipiwa mabheu vachibuda but ivo vanongorambirwa nekuti vanoziva kuti vanoda kuvashungurudza chete ndo nyaya ingoripo bhosi vane vachiziva kuti vanenge vane maonero avo vanenge vachiona kuti hurumende iri paisi kutonga zvakanaka saka muchiona vachingoita zvekutsinye zanup f yagara ndo mabasa ayo and haimborege utsinye kusasaudza mara ichinge yapedza zvainoda ichishungurudza vanhu nekuponda vanhu ichipamba vanhu ichiita zvainoda nemabasa ezanu yayo totenda zvo
makadiko makadiko mhuri yezimbabwe tinoda kukutendai zvikuru dhirama riri kuitwa muzanup f chandingokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi nemauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yaakuitwa zvavanoda vana munangagwanisha mwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiye yakadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa munangagwa anoutsinye nekabhineti yake yose makadiko makadiko mhuri yezimbabwe tinoda kukutendai zvikuru dhirama riri kuitwa muzanup f chandingokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi nemauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yaakuitwa zvavanoda vana munangagwanisha mwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiye yakadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa munangagwa anoutsinye nekabhineti yake yose
iko zvino tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika vanhu vanopfuura makumi mana nevanomwe kana kuti 47 vakafa zvichitevera mafashanyu emvura akaitika mushure mekunaya kwemvura zhinji munzvimbo yemanyara kumaodzanyemba kwetanzania mvura zhinji yakanaya ichikonzerwa neel nino yakauraya mazana nemazana evanhu mukenya nomusomalia masvondo atangopfuura vanonunura vari panjodzi muindonesia vanoti vakawana vanhu gumi nemumwe vakafa zvichitevera kututuma kwakaita gomo remarapi kana kuti volcano munyika yeindonesia mutauriro wehurumende anoti vanhu vatatu vakararama njodzi iyi vakawanikwa vari padyo nemitumbi yevamwe vavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yezanup f yakaponda muzvare moblessing ali zanup f inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko macris gande nenhau dzeisindepele